Vakawanda vataura nestudio 7 vanoti havana mufaro nezviri kuitika sezvo mitengo iri kukwira zuva nezuva uyewo vari kushaya zvavanoda kuti vararame zvakanaka zvakaita semagetsi nemvura. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti vanhu munyika vari kutambura zvisati zvakamboonekwa zvekuti munhu wese kusanganisira vanoenda kubasa vari kurarama nekutengesa chese chese chavangowana.
I don't know kuti isusu maZimbabwe takaita sei. Kwira lift $5 kuenda kudhorobha kunotengesa maipoda anobudisa $5. Saka maZimbabweans ipapo ndipo patinoona kuti ini wai zvechokwadi inongonyarara ichienda kunoora iyo, because hapana chaunongakwirire lift $5 kunotengesa maipoda unoita profit $5. Hapana zvaunenge uchiita, asi kuda kungosurvivha chete. Zvemusi iwoyo tinongoraramira zveone day.
VaAmin Meke vaudza Studio 7 kuti vakawanda vave kutotadza kuwana chikafu pamwe nekuenda kuchipatara, uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvachose.
Hazvionekwe kupera kwazvo nekuti zvirikuramba zvichingoenda mberi. Tanga takatarisira kuti in change of leadership aakuziva matambudziko angaine vanhu nekupaikanganisa haimbonge achichitonga. Saka zvaakutivawe kupfuura pane uye wataita kuti ari kutadza kutonga. Ipapo ndopata kushaya kuziva kuti manje tenda kupi.
Vanoti kunyange hazvo pari zvino vanhu vasati vabatana kuti vagadzirise zviri zviri kuvanetsa, vanoona sekuti kwasara nguva shomanana kuti zviitike. VaChirwa vanobvumirana navaMeke vachiti hapana kusiri kufa.
Handizive kuti zvichapera sei, but munhu anenge aiswa parumani anowanzodzoka, asi paanodzoka haazogadzirisi. Saka ndifungidzire kuti vanhu vemuZimbabwe vacharamba vari hwai idzodzo sezvavanga vari. Tinonzi hanzi tii maChristians takakolonizwa nemamissionaries, but pane musi chete pavachamuka.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulinyiwe vanoti shanduko muupfumi haigoni kuitika pasina marwadzo aripo. Vanoti pari zvino hurumende iri kutora matanho ekubatsira vanotambura akaita sekuvabhadharira mari dzechikoro, utano, kuvapa chikafu pamwe nezvimwe.
Haikwanisi kuita zvatiri kuita izvi usingachengetedzi vanotambura. Saka tine zvirongwa zvekuona kuti vanhu ava vachengetedzwa.
Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatsinhira mashoko avanwiwe vachiti patove neurongwa hwekurerutsa kutambura kwevanhu munyika.
Hurumende inorwadziwa nekutambura kwavanhu, inoshushikana kwazvo nekutambudzika kunoita vanhu. Pane zvinhu zviviri zvinokunyanya ita hurumende. Chokutanga ndizvo chamakanzwa chianonzi masilo shops, anova mashopa anenge achipa chikafu, achitengesa chikafu nemutengo unokwanisa kuti vanhu vakwanise kusvika kuwana kuwanawo zvinhu vakwanisa kuafoda. Then chechipiri ndonyaya yatataura iye yatinoti masafety net, atinoisira avo vanenge vari vulnerable, vane hotera, vanenge vane vasina vakwanise kuwana chikafu.
VaMangwana vatiwo hurumende iri kutora matanho ekuona kuti makambani arambe achikwidza mitengo zvisina tsarukano, izvo vati zvinowedzera kutambura kwevanhu. Mamwe matanho ari kutorwa nehurumende mukuedza kuderedza kutambura kwevanhu anosanganisira kudzora mabhazi eZupco ayo ari kutambirwa nemufaro zvikuru sei mumadhorobha, asi vamwe vakaita savaStanford Nyatsanza vanoti mabhazi aya mashoma.
Tinoexpekta kuti zvinge zvichibhenefita munhu wese ari muZimbabwe. Ngatitarisei maZupco iyaya ariko here kumamisha? Hakuna. Inini ehe Zupco ndiri kukwira mutaundi muno mudhorobha, asi kuti ndiwane Zupco rinondiendesa kumusha kwaMutare hakuna.
Vamwe vanoti kunyange hazvo paine kutambura munyika, matanho avari kutora ari kubatsira, vachiti hurumende yakatoderedza uwandu hwemari yainoshandisa uye vave kutowana mari yakawanda kudarika yavange vakatarisira. Vanoti izvi ndozvave kuita kuti vawane mari yekubatsira vanotambura, vachiti vakatotanga kubhadhara mari dzechikoro pasi pebhimu idzo dzange dzave nenguva yakareba dzisingabhadharwe. Asi vamwe vakaita savamasimba Manyanya avo vanoongorora nyaya dzeupfumi vanoti vanoona sekuti kutambura kwevanhu munyika kune chekuita nezvematongerwo enyika.
Nyaya yandiri kuona ndeyekuti varume vari kuti mishonga wakawa awana plu wakumana weza NPF awana plu yukuti ekonomi inga fambis kwa chiruzi chukuda wanu maareze wakumana wanufunga wanongona kugara pasi wachitazirisa ekonomi wakatarira ine positive wei kuchinika inga budase ipa ila
wachitawara kumusangano we Congress yebato rao kugweru motunga miri webato gurino pikisa munyika vaneuso mchamisa wakati kukwira kwemitengo yezvinhu nekutambura kwevanhu zvinogona kukanganisa hurumende yava Emmerson Mnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.